icho kwadi kuti varairidzi vawana muhoro wavo nhasi chaiye, asi vane kudzitsumwa kukuru kwazvo nemari dzakangodamburwa damburwa kubva pamasalarizi avo, zvekuti hazvina kunyatsomira zvakanaka kune kwacho kwatiri. Tikushaya kuti hurumende iyi sei yakungoita zvinhu zvayo isina kana kumbowana mukana kuti itaure nevashandi vayo pamadecisions avari kuita. Yekuti zveshuwa nguva inoingo yakaoma zvikuru, yakaomera munhu wese, netarisiro yekuti January achivhurwa tinoda kuti tiwane mari dzekubhadhara vana maschool fees, asi ndiyo nguva yatiri kuona hurumende iri kudambura dambura masarari edu kusara tisina chatiinacho. Chokwadi chaiye ndechekuti hatina kufara nekuti hurumende zveyaita izvizvizvi. Hatingati hedu kudeni, hati zvinhu zvinorwadza, hatizvitarisiri, hatinambotambozvifungidzira kuti ingaite maitiro akadaro.
Saka mune matanho amuri kuronga kutorawo here seTeachers Union of Zimbabwe?
Kwete Teachers Union of Zimbabwe chete, asi tatora danho rekuti seutungamiri weAPS Council tiri kusangana nehurumende musi wa6 January kuti tikurukure nezvematambudziko atasangana nawo aya, tichisanganisawo mamwewo matambudziko atagara titori nawo, kuti tikurukure nehurumende musi wa6 January tiri kusangana nehurumende kuti tikurukure nezvaitika izvi zviri kutifadza izvi.
Munofunga here kuti pane chichashanduka, iyo hurumende yakanga yatotora matanho kare, kana dai makachizosangana yenyu pari zvino?
Kana iri hurumende yatinonzwisisa yava mugabe, inova hurumende yevanhu, inofanira kuve sensitive kune zvichemo zvevashandi vayo. Zvaitika izvi zvaitika isu tiri murima tisina chatanga tichiziva, saka tinodayira kuti hurumende patichataura nayo ichatinzwisisa kuti zvayaita izvizvi hazvisiri zvakatitarisirawo isusu. Zvokana kuti zviri zvese, tiri kuda kutokumbira kuti vari zvese decision yavaitai. Tiri kukumbisa chaizvo kuhurumende kuti ifanira kutinzwisisa kuti hatisi kungoita zvezvemusoro wedu tega, asi kuti tiri kuda kuti hurumende itinzwisise pamatambudziko atiri kusangana nawo mune nyika yeZimbabwe.
Mari dzabatwa dzingava pauwandu hwakadii?
Onyere andaita nesavhi yataita inoratidza kuti iri kutangira pa50 zvichisvika kuma$60. Imari yakawanda chaizvo, takatarisa nekuti mushandi wehurumende muZimbabwe ari kumbotora mari yekuti anobvisirwa $40 kana $50 kana $60 pamari yake yaanotambira pamwedzi. Imari yakawanda, imari yegrocery chaireiyoyo, saka hazvitifadzi izvozvo.